Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 24, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. World Bank inoisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa voenda kuNamibia kurufu rwevaive mutungamiri wenyika iyi vaHage Geingob. Ngezi Platinum Stars inosimudza mukombe weCastle Lager Challenge Cup. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gwaro rinoratidza maimiriro ezvinhu munyaya dzemitengo yechikafu pasi rose pagore roga roga iro raburitswa neWorld Bank. Sondorino rinoratidza kuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira munyika sezvo ongororo iyi yakaisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Gwaro iri iro rinoitwa mukati memasvondo maviri oga oga rinoratidza kuti mitengo yezvinhu pagore yakwira nezvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana muZimbabwe. MuArgentina, iyo iri pachinhano chepamusoro-soro, mitengo yezvekudya yakakwira nezvikamu makumi mana kubva muzana. Dzimwe nyika dzemuAfrica dziri muchikamu ichi dzinosanganisira Egypt, iyo iri pachinhano chetatu, Malawi, iyo iri pachinhano chenomwe, neGuinea, iyo iri pachinhano chepfumbamwe. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo nyika iri kutambura nenzara, iyo inonzi yapfunya chisero matunhu akawanda. Mukusiya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara.
Chekutanga ndichekutaura kuti wakaona even mafigure einflation akaburiswa neveZimstat, Zimbabwe National Statistics Agency. Ari kuratidzaiwo kuti mitengo yezvinhu in general, kwete chikafu chete, but mitengo yezvinhu in general yakakwira ne 34.8% muna January wegore rino, tichienzanisina nezvazvazviri muna January wegore rapera. And muSADC Zimbabwe ndisu tine the second highest inflation rate after Malawi. Malawi inflation yavo iri pa 35.1%.
Chii chamungati chakanyanyotariswa neWorld Bank chakaonekwa kuti chanyanyokwira muZimbabwe, kana mitengo yezvekudya zvavangati zvanyanyokwirisisa muZimbabwe pari nhasi?
Zvokunyanya konzereswa nezvinhu zviviri. Chekutangisisa, supply yechikafu isipai takatarisa chibage iri a bit limited. Then number two, cost of production yekugadzira chikafu yakakwira. Nekukwidzwa kwakaitwa mataxes, uye kuintroduce kwakaitwa mamwe mataxes na Minister of Finance pawakaparura 2024 the national budget. Even zvakaita sana rice zvaisabhadhara VAT kare, but zvaakubhadhara VAT. Cost of producing rice yatokwira nemore than 15%, ndo VAT iriri pa 15%. Saka izvozvo zvinoita kuti mitengo yezvekudya mabasics akaita sehupfu, gorosi neraisi zvinge zvichikwira. Saka ndo atingati mafekta maviri anyanya kuita kuti Zimbabwe ive panumber 2 in terms of food price inflation.
Zvii zvamungati dai zvaitwa kugadziridza dambudziko iri? Tichiona kuti mitengo yezvinhu haina kukwira muZimbabwe chete.
Tinofanira kuenhanza capacity yemafarmers edu, especially takanyanya kuinvesta munyaya dzeirrigation kuitira kuti senyika tisarambe tichingoita rely on rainfall, asi tikwanise kushandisa irrigation kudiridzira. Kuitira kuti even ayo makori akunenge kusina mvura yakanaka tinogona kungokohwa zvakanaka. Tinofanira kuti hurumende iri kuwaka madhemu akawanda, wana Kunzi wa almost 45%, wana Gwaishangani Saka madhemi yacho atibatsira senyika kuti tikwanise kuwandudza irrigation capacity yedu senyika, zvoita kuti mafarmers edu aproduce chikafu chakawanda vasingangomiriri mvura inobva mudenga chete.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa nemudzimai wavo amai Auxilia Munangagwa vaenda kuNamibia nhasi kurufu rwevaive mutungamiri wenyika iyi vaHage Geingob avakashaya musi wa4 mwedzi uno kuchipatara cheLed Pohamba Private Hospital muVindhoek kwakare kuNamibia. Nhasi kwanga kuine munamato wekuvarangarira vachitarisirwa kuradzikwa mangwana kumarinda anoyuga magamba emunyika iyi. Vakashaya vave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa.
The Voice of America, VOA.
Zimbabwe yakurudzirwa kuti ikoshese kurapwa kwezvirwere zvepfungwa munyika, izvo zvinonzi zviri kuwanda nekuda kwekuwedzera kwedambudziko rezvinodhaka. Mashoko aya ataurwa namuzvare Raquel Kwainona, vechidiki vemuZimbabwe anorwira kodzero dzemadzimai pamwe nekubatsira vane zvirwere zvepfungwa, uye akatanga sangano reLoud Silence, uyo ari kushanya muno muAmerica pari zvino pasi pechirongwa che-2024 Community Engagement Exchange Program. Chirongwa ichi chinotungamirwa nebasi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica reDepartment of State. Muzvare Kwainona vachange vachiita zvidzidzo zvekuwandudza mabasa avanoita kuUnited Nations Foundation muno muAmerica kwemwedzi mitatu. Pakuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata Muzvare Kwainona.
Tine kamuka initiative kangu kandikatanga under organization yangu inonzi Loud Silence. So tinonyanya fokasa on kuraise awareness panyaya dzemental health, kuti vanhu vanzwise kuti mental health inyaya dzei, kuti mental health chii. Nekuti kumba kakawanda kacho mental health inowanzonzi chirwere chekufungisisa zvingoperera ipapo kana kuti vanhu vanopenga.
Chii chamadzidza chamungati moda kunowedzera pane zvamanga muchiita?
Panguva yandiri kuAmerica pane zvakawanda ndiri kudzidza nevanhu vandiri kunetweka nawo, nevanhu vekuti ndiri kuona maitiro avanoita zvinhu kunoku. Ndinoziva kuti kumba nyaya dzemental health idzodzi masystems edu achiri haasati anyatsosimba chaizvo kuti vanhu vanyatsoziva kuti mental health idzi itori nyaya hombe. Nekuti kana tiri kumba patinotaura nyaya dzemental health tinowanza kuda kuinkludha nyaya dzemadrugs and substance abuse. Handisi kureva kuti zvinhu izvi hazvienderane, but zvinoenderana. But pakawanda kacho kada kutaura nezvesubstance abuse inobva yangotaurwa nyaya iyo chete posiwa nyaya dzemental health dzacho. Saka kuti tikwanise kutakila tunyaya pamwe chete ngadzibatanidzwe.
Pane musiyano wamatumaona here pakati pemaitiro avanoita zvinhu kuno nekuZimbabwe?
Ndinoona kuti vanhu vane kana maapps anovabatsira kuti kana munhu ane achinzwa kuti ada kuwana munhu wekutaura naye, vanongotaura, vanokwanisa kuwana help kana through maapps, kana kuti panoitwa macounseling session nokuti nefamily yemunhu anenge ane kana kuti chirwere chekufungisisa kana kuti mental illness. Pane family support nefamily group counseling, which is something chandoda kuzokwanisa kuimplimenta. Ndadzokera kumba kuti because semayoung person takawanda muZimbabwe, but hatina nzvimbo idzodzi dzandiri kutaura dzekuti tikwanise kumbocreata maspaces yekutaura zvinotinetsa.
Vanga vari Muzvare Raquel Kwainona, vanorwira kodzero dzemadzimai pamwe nekubatsira vane zvirwere zvepfungwa, vari pasi pesangano ravakatanga reLoud Silence, vachitaura parunhare naTaboka Ncube weStudio 7 vari muWashington DC muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muUkraine vati ndege Russia isina mutyairi kana kuti drone yakarwisa chimwe chivakwa chinogara vanhu kuchamhembe kweguta riri kumahombe kombe reOdessa nechishanu usiku, yakauraya munhu mumwe chete nekukuwadza vamwe vakawanda. Mauto akati drone iri raive rimwe remashanu akadonedzwa pamusoro peOdessa mukurwisa kweusiku uku. Kurwiswa uku kwakauya apa vatungamiri venyika dzekumavirira vari kugadzirira kuungana muguta guru reUkraine reKiev nhasi mugovera kucherechedza kusvitsa makore maviri kubva zvapinda nechisimba Russia muUkraine. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPastor Abigail Magwenzi vanoshanda ivo nesangano reRed Lipstick uyezve vane chirongwa chekubatsira vanotora zvinodhaka. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Chii chakaita kuti mutange chirongwa chekubatsira vanotora zvinodhaka?
Ini kuburikidza personal experience, ne personal loss in my life, murume wangu akaafektwa nezvinodhaka nedoro chaizvo, akaita cirrhosis of the liver. Ndikati mumwe mwana futi angakuita zvemutoriro. Izvozvo manje zvakandipa shungu kuti nditore shungu idzodzo ndidzitene kunoite chirungu pain to purpose, kuti zvinhu zvaindichemedza zvichaisa hope. Ndimeke shuwa kuti hapana umwe mudzimai anozosangana nezvananga ndichisangana nazvo. Saka nekuda kweizvozvo takatanga rehabilitation center kuno kuMeton, and ihospitari chipatara chine mibhedha makumi mashanu.
Pari zvino kune vanhu vazhinji here vari muchipatara ichi?
Iko zvino kune vanhu vanopfuura makumi mana nemadzimai. Saka unozoona kuti nyika yacho haina kumira zvakanaka. Zvino kutorwa mutoriro dombo kana kuti mvanje kwane sikanga sikangikupengesa vanhu zvokutodaro. Yakubata futi nevana vanga vari magrade 7. Komba kwaita kodeinya yakofmix, komba kwaita dori, kwane chinozi tumbwa. Notinopfuma munhu anongonzi ade nhatumbwa. Ndo zvakazara manje mune muZimbabwe. Saka zvakubata vana kubva vari kumaprimary.
Mungati vanhu vari kutora zvinodhaka vari kutangira pamakore api?
Isusu the audience vatanga tinai mukuru anga ari kuma72 yangest mwana watakabatira ngaine trofi. Unobvaona kuti madzimai ane vana kana 3 varimo munomuri hapo, vane madigiri varimo muri hapo. Zvino isusu tinotora nevamwe vese. Pane pandaitaura kuchitungidza nemadzimai above 400 kumusangano, amai vakakokwira pastage vanibata makumi. Zvikanzi hapana kwamunoenda kusina kutora mwana wangu, enda mai vavo havakwanisi kubhadhara kana chii. Saka mwana vatopora ari panapa ane 2.5 months, nekuti munhu angangorarama achidhakwa.
Urongwa hwenyu humwe ndehwei pamusoro penyaya iyi?
Iko zvino tiri kufaitira zvikuru muno Mashonal and West Province matiri bekuti tiri kumotongo kuti tivhure imwe rehab kumarocation. Saka tiri mumadiscussions izvozvo nemakanzuro kuti tione nzvimbo tomhanyamhanya toona kuti tingabatsire sei vanhu, zvikuru sei marocation akune disaster chaii. Uchifamba so unongona mabhotoro ebhongo, mabhotoro etumbwa, uchingofamba tumapaketi tembazi tumapurastic inge kaitwa mbanje chaicho. Saka tida kuti tive nemodheri yerehab ikonga iri panaka yatinayo, haina kuchipa zvekutodaro. But it's cheapest muno muZimbabwe, nekuti mamwe marehab ari kuma1000 chakuti 1600 1800 1500 chii. Tii takamira tiri 800 yacho inenge ichimunhu aonekwe napsychiatrist aonekwa napsychologist kairi pasvondo social worker almost every day occupational therapist anomudzidzisa kuti kana wazobuda chinenge chichizoita nezvinhu zvemabhizinisi kana kushanda kana kudzokera kuchikoro kana kuita madrivers license tine vanhu vakutora malicense vari panapa chingovaburisa nanesi vachinoisa malicense avodzoka then panenge paina content then family therapist kuyananisa mafamilies because pane damage yakawanda inoitika panodiwa zvakawanda ende aiti ndikasiya foni unosvika yaenda laptop unongosvika yaenda mumba nekuda kwemwana hati wangu mwana akutenda mwari akapora akatyana nazvo mwari akandiwanira nyasha saka takazoona kuti pandaibvotira kunomuratidza hapana kwandaimboona kwanga kuri less than 1.5 and wasvika ikoko havadi kuti matems acho vanenge vachiva kutanga wabvisa kana 1000 yacho kana 800 yacho inonetsa kuti uyu wani saka isi takazotanga nechinhu chakadai isusu tinotora futi mastreet kids 1 or 2 at a time tiza tichiva tiktoks vanoda kuenda kuchikoro tichivabatsira kuti vaende kuchikoro saka ndourongwa huri pano saka nyini ndiri kuona kuti tatiushikurira kudiwa ka chinhu chinonzi like drop-in center drop-in center inenge irimo murocation imomo so that munhu anenge atanga kutora madrugs akaenda ipapo anombaaudzwa madenja zacho totira kumubatsira asati akupenga ndokuriwo kuona uya kunogwanyirwa kutopenga saka tinomidza chimwe chinhu chiri pakati apa
vanenge vachida kuti vauyisewo hama dzavo kana vana vanenge vakatarisana nedenda iri rekutora zvinodhaka vanoita sei
vanofona pa 0772-888-479
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iyo zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu nhasi tichitarisa nyaya yekudzingwa kuri kuitwa vanhu munzvimbo dzavagere vachinzi vakazvigarisa zvisiri pamutemo kusanganisira vanoti vakapiwa nzvimbo idzi nemadzimambo izvo zvave kuita kuti vamwe vafunge kuti madzimambo haachisina masimba mukuziya nezvenyaya iyi tabata mambo Clemens Nembire vekumount Darwin kumashonaland central
Maone wangu ndewe kuti hatingashamure hapa zvedu paizvino inyaya tiri kungoverenga inyaya tinofanira kugadzira isusu nehurumende tichagara pasi sekanzuri tungamiriri wemadzimambo togara pasi toona kuti tingaigadzirise sei zvimwe zvacho zviri kuri tinyanyei vajonga vandemiri ekuti pamafuro pemombe pamakoronga pari kumapa vanhu neve zvisiri izvo asi takatarisa bumbiro remutemo wenyika communal land act inoratidza kuti mambo vane chokuitawo necommunal land act vane masimba imomo asi zvichifambidzana nerural district council act kwozoitawo kweexecutive kune zvakowo saka inyaya iri mudariro inyaya iri mugango hatingaitibvupa nezvino vajonga vandemiri asi inyaya tiva kupinza mudare toikurukura nezvayo semadzimambo toisvitsawo kuhurumende kuti amuone sei ndeyekudai ngatifarai nekuti irege kuita zvowe zvowe munyika
asi pari kutorwa matanho iwaya ekubviswa vanhu vari kunzi vakagara munzvimbo zvisiri pamutemo semadzishe kana vakuru vematunhu muri kutangawo here maziviswa kuti ndo danho raakutorwa uye muchipindawo mazviri
ndinonzwa kuti utungamiriri hunoziviswa utungamiriri hwekumusoro uko vanotungamirira national chief council ndo manzwira andinaita kusaziva kuti chokwadi ndechipa asi nokunzwa kuti vanoziviswa kuti zvinhu zvakamira zvakadai zvakadai ndeni saka ndati vajonga vandemiri inyaya ine zvowe zvowe inyaya iri kutaurika zvakanyanya muparamende mese yasvika nekumadzimambo kwese yasvika nekuhutungamiriri yasvika saka yaakudadare mukomberanwa chuma chemuzvikuru togara pasi toiongorora nepunga vakazotaura neni kupera kwesvondo ndinenge ndane chiga chaicho kuti ndabata izvi panyaya iyi ndanzwawo izvi panyaya iyi toona kuti tingaigadzirise sei nekuti pari zvino handingatauriro ndiri kudii rehurumende indongotaurawo ndiri kudiira kwangu asi kudunhu kwangu hakuna chitsiko chati chaitika ichocho ndongoverengewo kune mamwe matunhu kuti ndokwazviri kuitika kwangu aabodo kuhiri ya kwangwa ambifati ngani kwa mabuziko rakadaro. Asiki nungu kumira obuti aiwa ya kile jiekita chakadai nungutu wani wa CMCano ulipakati kesketleni Hitchin Council 18 administral communal lens ichibatano nesumaji mambo otuna administral communal lens wakare chifamba chakadaro.
Toti musha idongo kana kuti kune vamwe vane minda yavasisa kwanisa hawo kurima vanhu ivo vanokwanisa here kupawo mumwe womunhu kana asavira kuti ahwe hako upinde mubhuku ndokupa urima pamunda wangu apa kana kuti pamutemo zvakadaro hazvibvumidzwi.
Uhungu zvinokwanisika zvinhu zvakadaro vajonga kangemiri makatarisa murizevha minda yedu ine gura negombo kunonzi iye igura raanhengi ndakakutaurira iye zvinoizvi inini ndine gura raasekuru vangu kanada atateguru vangu raane makore anosvika 200 mazana mairi riripo asi hapana chakaipa kuti nditi inini murei muri kutambudzika endai munobatawo nepapo chiforo icho hazvina chakaipa izvozvo. Chakaipa chete kutengesa nzvimbo nemari izvozvo ndozvakaipa nekuti ivo haritengeswa vajorvaka nemiri kana mumapuraza hapana akatenda chirimo mumapuraza unongogara chakaita ndichekutengesa izvo. Asi kana pane midzi munhu ari kuda kurima ane chidokwa dokwa chokuda kurima sabhuku sadunhu namambo vanogara pasi vomupa.
Aiwa tinotenda zvikuru Changamire Nembire.
Aiwa tinotenda vajonga kandeni.
Mazwa hurukuro yataita namambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin kuMashonaland Land Central muchirongwa chedu upenyu hwedu Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Mashoko anotevera anoratidza muonero wehurumende yeAmerica.
Pakupera kwegore ra 2023, America yakabudisa pachena chirongwa cheRussia chekunyepa chakanangana nenyika dzemuLatin America chekupesvedzera nyika zhinji kuti dzisatsigira kubatsirwa kweUkraine nenyika dzepasi rose. Russia yaiparadzira mashoko ayo ichishandisa vamwe vanhu pamwe nemamwe masangano munyika idzi. Kuti vanhu vaone sekuti mashoko aiparadzirwa awa akange ari echokwadi, Russia yakange isingazivisi kuti mashoko aiparadzirwa awa akange achibva kwairi. Asi chirongwa ichi chakatadza kubudirira zvichitevera kufumurwa kwacho neAmerica. Zvino Russia yava kushandisazve nzira yemanyepo iyi munyika dzemuAfrica. Musi wa12 kukadzi, hofisi yeUnited States State Department's Global Engagement Center yakabudisa pachena chirongwa cheRussia chokuparadzira manyepo muLatin America, ikazivisazve kuti Russia ndiyo inonyora nhau dzinobuda padandemutande rinonzi African Initiative. Chirongwa ichi chinonyepa pamusoro pezvirongwa zveAmerica muAfrica. Chokwadi ndechekuti African Initiative inotungamirirwa nevasori vehurumende yeRussia uye inoshandiswa nenzira yakafanana neyashandiswa kuLatin America yokushora nekukurudzira kuti nyika zhinji dzisatsigira Ukraine mukurwisana kwayo neRussia. Chinangwa cheAfrican Initiative ndechekutadzisa kubudirira kwezvirongwa zveAmerica muAfrica. Chimwe chezvinangwa zveAfrican Initiative ndechekutadzisa kubudirira kwezvirongwa zvenyaya dzezveutano zvinobhadharirwa neAmerica munyika zhinji muAfrica, zvinosanganisa kurwisa kupararira kwechirwere chemalaria. African Initiative inoparadzira nhau dzemanyepo ichiti vanhu vemuAfrica vanorapiwa pazvipatara zviri kuvakwa neAmerica izvi vari kushandiswa pasingazivi muongororo dziri kuitwa pavari neAmerica. Mukuru weGlobal Engagement Center vaJames Rubin vanoti Russia iri kuedza kufurira vanhu kuti basa nerubatsiro rwari kupiwa nevana mazvikokota munyaya dzezveutano ndezvemanyepo. Mupepeti wenhau dzepadandemutande reAfrican Initiative ndiAtem Sergeyevich Kuriev uye vazhinji vanoshandira bepa nhau iri vakatorwa kubva kuVagner Group iro raitungamirwa navaYevgeny Prigozhin vasati vafa. kufa. Wa James Rubin wanoti Russia inoparadzira manyepa ayo ichishandisa African Initiative ne African Kalashnikov padande mtande vachiti Russia inofanirwa kurega zvairi kuita izvi.
Ayo angari mashoko anoratidza maonere hurumende ya America amaverengerwa na Tanonoka Wande we Studio 7. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chengezi Platinum Stars nhasi charatidza zvachakapakata mwaka uno mushure mekusimudza mukombo weCastle Lager Challenge Cup uyo unovhura mwaka wenhabvu gore roga roga. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi charova Dynamos 2-0. Ndokutora mari inoita iyo madhora zviuru makumi matatu iyo yanga yakaiswa parutivi kutambidzwa anotora mukombe uyu. Zvibodzwa zvabva kuna Cloud Makopa naElson Mweha zvapangezi kukunda nekusimudza mufaro mukuru vatsigiri vayo vanga vari munhandare iyi. Kukunda uku kwatsiva kurohwa kwakaitwa madamburo 2-0 apo zvikwata zviviri izvi zvakasangana mufainari yeChibuku Super Cup uyezve munhandara imwe chetewo mwaka wapera. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tekshua Chiragwi anoti ari kufara nekukunda uku achitarisirawo mumitambo inotevera kuti vanoita zvimwe chetezvo.
Basa racho ndozvarinotoda, tinotenda kuti takwanisa kukunda uye tichitambira pamusha.
Mutambo uyu waunganidza vanhu vashoma izvo zvanga zvisingatarisirwe, asi vadzokera kumba vaagutsikana nekushanda kwaita madhora matatu ayo vabhadhara pagedhe. Mutsigiri wechikwata cheDynamos vaJacob Basira vanoti mutambo uyu wanakidza zvekuti zviri kuratidza kuti mwaka uno kwakaipa.
Gore rineri toaza kuti mutambo unogona kutambika zvakanaka, nekuti tikatarisa vakomana vacho zvavari vari kuratidza kuti vachangotanga zvobva tikumberi uku kunoratidza kuti kune basa, nekuti takatarisa vaDynamos vakomana vainayo vane pawa chaizvo.
Mumwe mutsigiri wenhabvu asi achitsigira ngezi Platinum Stars vaBotro Ronald Mandisha vatsinirawo vachiti matambiro aita zvikwata zviri izvi ari kuratidza kuti mwaka wa2024 wakabaka moto.
Mitambo iri kutevera iyi hakudano yanonzwa, tichitarisa gemu ratiri kutarisa nhasi tichiona kuti zvikwata zvose zvanga zvakagadzirira zvakakwana.
Asi mumwe muteveri wenhabvu vaTedious Bunu weDynamos vanoti kunyange varohwa mukombe weleague vari kutora.
Sidzi league yavo iri kutanga next week, tiri kutarisira kuti timu yedu ichaenderera kumberi ndo ichatora league gore rineri Dynamos.
Makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kutanga svondo rinouya apo Dynamos iri munzira kuenda kuBulawayo kundosangana neHighlanders FC. Ngezi iyo ine mukombe wePSL uyu iri kuvhura musangano wayo neRNL Movers FC iyo ichangopinda mugungano iri. Dynamos neNgezi dziri kumirira nyika makundano emuAfrica apo Ngezi Platinum Stars ichange ichikwikwidza muCup Champions League uko Dynamos ichikwikwidza makundano eCAF Confederation Cup. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. World Bank inoisa Zimbabwe pachinhano chepiri panyika gumi dzine mitengo yezvekudya yakakwirisisa pasi rose. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoenda kuNamibia kurufu rwevaive mutungamiri wenyika iyi vaHeg Geingob. Ngezi Platinum Stars inosimudza mukombe weCastle Lager Challenge Cup mushure mekurova Dynamos 2-0. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri osiphe indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izulukandaba ulambulela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7. Ngomgqibelo mhlazi ku 24 Nhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
ngasithenga ezingathi siya kufuna angaba ngama basics isinkwa sesukudola 20 kumbe kudola 50 imazowe isuku $5.50 uyakubona ukuthi izinto ziyakhwela mihla ngemihla.
Inhlanganiso yeWorld Bank ithi eZimbabwe ngelesibili emazweni womhlaba wonke jikelele elilentengo yokudla ephezulu kakhulu.
Iparty ayisuya kobulawayo. Ngizwa abantu bayaphambana kwesinye isikhathi bethi why kungabantu bemadebheleleni. Vele amaparty wonke aophozayo asuka emadebheleleni. Ungakhangela ozaphu, ukhangele yona izano yafonelwa endlini yomuntu wesindebeleni.
Abecele lesisisi abathi yibo abanxusa umnumzana Sengezochabanga ukuthi abe ngunobhala jikelele bathi iqhubu labo lilamalunga ilizwe lonke jikelele.
Ya kuqeda amandla lanxa uthi uyakhangela nje hayi uzwa nje uphelelwa ngoba hayi izulu kalinanga kuhle lithe kuphuza ukuna labuyalangani ngokufaneleyo abantu abazange vele baqede khona ukulima.
Sokufike phose inyanga kungela zulu endaweni eziningi zelizwe osekudale ukuthi kube kubonakale emasimini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali eyeWorld Bank ithi eZimbabwe lesibili emazweni womhlaba jikelele elilentengo yokudla ephezulu kakhulu. EleArgentina yilo elikhokhelayo kulandele eZimbabwe phambili kweleEgypt. Embikweni owethulwa kabili ngenyanga, linhlanganiso ithi intengo yokudla ikakhulu amabele lengqoloyi iqansile ngenxa yempi yakweleRussia leUkraine. Ngokunjalo iWorld Bank ithi isisungule isikhwama semali ngamadola adlula amabhiliyoni angamachumi amathathu eyokuphathisa amazwe alobuyanga kunyanga ezilichumi lanhlanu ezilandelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izenotho umnumzana Masimba Kutshera.
Nxa sikhuluma nge-inflation sikhuluma ngokukhwela kwezinto and nxa sikhuluma nge-rate of inflation sibuza ukuthi izinto zikhwela nge-rate enjani. So iWorld Bank nxa isitshela ukuthi iZimbabwe iphambili undaba zokukhwela kwentengo, abantu baseZimbabwe bayavumelana lakho ngoba siyakubona ezitolweni nxa sithenga ezingathi siyakufuna angaba ngama-basics isinkwa sesuku dola 20 kumbe ku dola 50 imazowe isuku $5.50 uyakubona ukuthi izinto ziyakhwela mihla ngemihla.
Manje nxa sikhangela ubana lo umnyaka izulu kalinanga kuhle, ubona ngani kuza kuba njani nxa umnyaka ususiyaphela ikakhulu nxa sikhangele ezentengo?
Ubona njengani kumele uhulumende ahlale phansi labo somabhizimusi lesebenza ukuthi wabona kuyenza njani. Udubo esilalo ukuthi uhulumende akafuni ukuthi akhulume labanye ukuthi ancedisane labanye, uyabe efuna ukuthi abe prescriptive atshela abantu ukuthi enzanini so enzanini so. Kodwa udubo lolo ngokubona kwami ukunisova kwethu kuzaphuma ngokukhulumelana, otherwise intengo sizaqhubeka zikhwela.
Lo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera ocubungula ezenotho.
The Voice of America, VOA.
abecele lesisisi abathi yibo abanxusa umnumzana Sengezo Chabanga ukuthi abe unobhala jikelele bathi ixuku labo lilamalunga elizwe lonke jikelele. Lokho kulandela ukuphoselana aqatha kwamaxuku aleli bandla asemathathu. Sixoxelo zithi ngumsekeli kamgcini isihlalo webandla lesisisi umnumzana Albert Mhlanga.
Kumqotho lokho ebandleni lethu umuntu kapho ngucotshwa nje njengenja engene endlini silomthetho sile constitution echo ukuthi umuntu yam suspenda njengoba ubona sihlalile phansi sam suspenda with immediate effect thina ngokwethu kasoso secretary general wethu izizathu siziphile njengakholokhana abakwenze lo Jacob Mafumo umeya weHarare babuye bezosihlalela eholiday ini ba-announce bethi sebekhethe upresident. Yona iconstitution iclear ukuthi upresident kuyahlangana amaprovinsi wonke. UJacob Mafumo elimbonile announce ukuthi sekhethe upresident and watch ukuthi hayi yena into akhuluma ka-2019 yikho-ke uSengezo uyakwazi kamhlophe uChabanga ukuthi kakho khonapho abantu abama-appointayo la enxa yelalele uyakwazi ukuthi wa-appointwa yithi nxa yena eswa-appointwa ngo-2019 lo amchoyo hayi kasekho epartini ngezinye indlela sezixotshile yebo ye engaba legunya ukuthi wagazedwa ukuthi usaba ngusenator hayi icala liyakulandela angaze ebe ngusenator singaqeda-ke kucongresi enye i-resolution ikumxotsha khona esenate yakhona lokho sizakwenza ngoba usitshilwe laphana ukuthi hhayi icongress kufanele ibe sekhona ngoba siyavunyelwa i-90 days lokhu sibonisana kuthi bese sisetha-ke ilanga le-congress ubaba uDingilizwe-Chuma hayisiwo president ubambile ukuthi sesihlangene njengabantu bezimbabwe sabonisana njengoba sitshile ukuthi sizakonsulta wonke umuntu wezimbabwe efolosi sitsho ukuthi madoda sihlanganele sikhethe umuntu ozasikhokhela
ungasitshela ukuthi lilamalunga ilizwe lonke jikelele na
iparty ayisiyo yakobulawayo ngiyezwa abantu bayaphambana kwesinye isikhathi bethi why kungabantu bemathebheleleni vele amaphathi wonke a-opozayo asuka emathebheleleni ungakhangela ozaphu ukhangele yona izano yafonelwa endlini yomuntu wesindebeleni ukhangele yona i-MDC yafonwa ngo-Gibson Usibanda basebesiyadinga ubaba uThwangirayi ukhangele even i-MDC yathi khokhelwa ngobaba uHashman Ncube yasukela kobulawa badinga uMtambara.
Alo ke ngumnomzana Albert Mhlanga ozithi ngumsekeli kamgcini isihlalo webandla lesi-CCC. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele Namibia lapho kade kulombuthano wokuthandazela obengumkhokheli walelo lizwe umnumzana Hage Geingob obhubhe ngeviki edluleyo. UGeingob uzabekwa kusasa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa fobe mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe.
Okweze emaphandleni, sokufike phose inyanga kungela zulu endaweni eziningi zelizwe osekudale ukuthi kungabukeki emasimini. Inhlanganiso esiza uZulu ngokudla emhlabeni jikelele ithi abantu abedlula izigidi ezimbili 2.7 million badinga usizo lokudla okwamanje okulinani elilakho kuqonga nxa umumo womkhathi ungaguqukanga. Ukungani kuhle kweZulu endaweni zelizwe eziningi sokuthiye izilimo zijile osekudale ukuthi izakhamizi zidlele evalweni ngoba zisisabela enye njalo indlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Ukungani kuhle kwezulu lonyaka lokuthisa kwelanga okudlulisa amalawulo sokuthi iningi lezakhamizi emaphandleni lingaselathemba lokuthola isivuno ngoba izilimo sezijile kulandela ukuthisa kwelanga okudlulise amalawulo. Ngalokho iningi lezakhamizi selilahle ithemba lokuvuna njalo kalisazihluphi ngokuyahlola emasimini. Unkosikazi Saziso Khumalo oyisakhamuzi evokole insiza uthi isimo kasisihle emasimini.
Ungalayithumentshisi
kubhebhe nje indlala hayi indlala enkulu kakhulu uvele nxa usithi uyakhangela nje ubona esihambeni ungalanga ngitsho imali kutsho ukuthi vele iplani kayikho impuphu la intengo zakhona ziphezulu.
La mazwi agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawane kwanda South laye othi lonyaka indlala enkulu kakhulu.
Kunamanzi ezifuyo akula, amadamu secishile ngoba kungaqhubeka kunje sokusiyafika uJune. Vele ngathi vele lonyaka akula muntu uyasala nenkomo ngoba last year zife kakhulu. Sezafa lamadonki yonke into yafa.
Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esiteze kwanda North uthi isimo esisemasimini sizisa usizi. Ugcizelele ngokuthi kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele asize uZulu ngokudla ukuze engabulawa indlala.
Uqeda amandla lanxa uthi uyakhangela nje hhayi uzwa nje uphelelwa ngoba hhayi iZulu kalinanga kuhle abantu abazange vele baqede khona ukulima.
Ngenxa yokungani kuhle kweZulu iningi lezakhamizi selivulele izifuyo emasimini uthi unkosikazi Juliet Ngiwani oyisiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe.
Abantu sesitshayisile emasimini, ngibona nje bonke abantu abaningi lapha sebesemagumeni sebesukile emasimini. Already abantu sebelendlala. Eminyakeni lesi sikhathi abantu sebesesidla amakomane, sidobhadobha umumbu, sidobhadobha ongamazambane, akulalutho. Njengotshani bona sebutshile, sebomile, indlala yolonyaka imbi. Imbi izigaba zonke ezemandebeleni ngapha hayi ziyabongolela sibe.
Imizamo yokuxoxisana labogatsha lwezokulima ehlule ngoba umqondisi ogatsha lwezokulima ezansi emandebeleni unkosikazi Shubhikayi Sibanda ethe sikhulumela abakhulu bakhe esigodlweni eHarare abangaphendulanga imibuzo esibathumele yona. Inhlanganiso ye-World Food Program encedisa uZulu ngokudla ithi abantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million kuleli badinga ukuncediswa ngokudla. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olunakekela isifuyo olwe-vetinary solubike ukuthi sekufe inkomo ezifika phose inkulungwane ezilithumi lambili 12,000 selokhu kuqale umnyaka. Umqondisi walolu gatsha esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana Enrati Mdlongwa uthi inkomo ezingu-11,980 sezivulele umkhuhlane we-January disease kusukela ngozibandlela. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lo nkosazana Florence Makakula, isakhamuzi seLupane esilwela ilungelo loluntu ukuze sizwe ukuthi abantu baphila njani kulesi sigaba kulandela ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo.
Izinto zonke zikhwelile, kukhwelile impupho, kutsho ngoyini, amadrinks othukela. The only thing eyabuyelayo uprayizi yayo yesinkwa. I-20 kg yempupho is $32 and abantu bemakhaya kathesi vele sebe-relye ekuthengeni impupho. Sokuyisikhathi sokuthi aluba sebefika emasini but emasinini angikhona akulalutho. Then abanye bathi bona okwenza bethenga impupho ukuthi sebezama ukugcina amabele lawa abanawo ukuthi phambili lezi mpupho izashota njengobona sekufisane amabele lawa. Abanye ngalesi sikhathi ansho omunye umumbu yabo sowomile emasimini bathi besenza ukukuthaya besiyagayisa. Ade ngosini ngale ihofele esiyikhombileyo lapho bathi indlela sibili abadala bayathenga ama-50 kg empupho.
Kodwa kukhanya ingani abaningi imali bayithatha ngayo.
Ngabantu abathingizelwa ngabantwana izimali. Iseze umuntu wangikhona uyabe eqale waya kumpuru washatha imali then sesiyathenga. Ngoba lapho vele kakula izini ukuthengisa imbhida nje akufanani leminyakeni balithwala abantu abathengisayo.
Siyasibone khona ngapho uhulumende tshengisa besifazana besenza imisebenzi yezandla.
Kodwa esikolo ke
abantwana esikolo bayabonakala behamba but yakusizwa ngama school dropouts njengakathi esikunje abantwana sokukhulunyiwe ukuthi i-examination kuyimali $11 per subject ngomntwana ebhala 7 subject from 8 kusiya phezulu F8 lena kuthi ba $24 so nxa kuyukuthi on top of that 7 ufuna ukubhala ma-degrees which means useyabhadala $24 then ngama-science subject ale price yawo yodwa nama-practical subject so khonaphana yikho lapho ekwazithi kulabanye abantwana esisizababona sezidobha because abadala besesuke ukuthi bababhadalele imali zangukhona umntwana maybe kade ufuna ukubhala 10 subject but agcine maybe esebhala 5 or 7 then the other thing sokule conflict between izikolo nabadala abadala bathi bona izikolo ziya overcharge but izikolo nazo ziya undercharge because imali le ayiyeneli ukusifika siyenza umsebenzi njengesikolo futhi ukungabhadali kwabadala i-fees i-government isilethe ama-debt collectors and indaba yama-debt collectors abazali bona abanye abakwazi ukuthi ama-debt collectors lana alethwe i-government bona bacabanga ukuthi a-ingeseli isikolo i-conflict leyana siba nkulu ukuthi solina lesuke ngokukhuluma lathi selizele isizela ama-debt collectors
kodwa bathatheli yini izakhamizi izifuyo
hhayi bathesi basayenza ama-payment plan asikwazi ukuthi ozayehluleka ukubhadala leyo mali kusiyafika soneso sikhathi abayobesivumelene ukuthi bayebezayenzani kathesa kunamuntu osethaqile emtini
ngezinye indlela obhim lezinye inhlanganiso ezazincedisa akwenele
inhlanganiso ukuba khona zikhona lokhu ezincedisa but abantwana bakhona abayebengekho enhlanganisweni zona lezo due to ama-taxi ba-introduce i-government kuza kuthiwa ukhangelela ukuthi kusithole $300 ngenyanga then ama-i-taxi ikuthayo uzugcina ususelele $220 igqimo ukuba khona ikhona abantwana iyabathatha but khonokuthana ukuthi iyabe ingasoze ithathe bonke iyabe ile nambo ukuthi like esikolo maybe sathe sikhangelela ukuthi esikolo leso sithole maybe abantwana abangu-10 labo-councils bakhona or abantwana babo
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Florence Magagula isakhamuzi seLupane njalo elwela ilungelo loluntu asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
Siyabonga sithandekile Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshone lendaba lamhla sixoxa lomculi wenkayi uAnthony Chuma owazakala ngokuthi ngunyone emnyama mlandi wechichi ngedlalade lakhe elitsha asalilolonga azalethula mhlazi ku-13 ngenyanga kamabasa eMoonite Studios eSouth Africa lapho agxile khona.
Njengakathesi sikhuluma nje kule album ezaphuma ngo-April, album number 5, album yenyoni emnyama mlandwe jiji engicabanga ukuthi izoba mnandi kakhulu ukudlula yona le bahle bagezile eyadidisa abantu kakhulu ku-TikTok. Ngiyayicelela kakhulu i-support la kuma-digital, ama-CD sizoba nawo. Ngibe sengicela kuma-sponsors abangakwanisa ukuthi besponse, singabantwana abakhutheleyo kakhulu for umsebenzi. Ama-event siyahambela wonke ama-event noma yiphi event ongayicabanga siyayihambela sicela ukuthi lisisebenzise lisiqhashe endaweni ezinjalo ngiyabonga kakhulu siyatholakala enambeni ethi 073 877 333 6 ikhodi ngiyase South Africa o +27 073 877 333 6 ikhodi ngiyase South Africa o +27 Facebook page yethu ngiyonemnyama mlandwe jiji iYouTube channel yethu ngiyonemnyama mlandwe jiji iTikTok yethu ngiyonemnyama mlandwe jiji ngaphandle wenu asingeke sibe yilutho siyaphelela endleleni yimi umlando wetshitshi wakhona yiminyona emnyama yakhona sibuya endaweni ezingafani njalo abanye abekho permanent eqenjini aboshakes ngabantu abadlalela amaqembu amaningi kodwa sisebenza nabo khona lapha silahlekelwe kakhulu liqhawe silahlekelwe kakhulu isinia yethu umdalo gali uncube bekadlalela indolwane vele kusukela emaqaleni uyifounder yendolwane nabanye abobaba Mathini abobaba uchali labobaba Abson labanye ngabazini kulapho vele engicabanga ukuthi abaningi bamazela khona ngokuya kuhamba kwesikhathi kade ubaba Gali behamba edlalela namanye amaqembu bewadlalela lawo nalawo afuna usizo lami njengomntwana obesakhula emculweni ngokuzwa nami ngikhala ngithi ngifunuke ngidlalo layi wasesidayi ngizokusiza uye osibeke endleleni eqondileyo umdala uGali uye osifundisa ukuthi masiyongena ebantwini sidlala ulive simdlala kanjani uye obenamazi ukuthi nyona eminyama mlandi ma uzodlala isigimi udlala ulive awudlali kanjena udlala kanjena ngoba ususuke udlala phambi kwabantu awudlali endlini wedwa udlalela abantu so kuningi engikufundisa umdala uGali ma ezofika kithi ngapha kwelethi iqembu thina besimbiza ke ngo-gunman umdala wenduku uzoshaya amagwala yilibiza de simbiza ngalo kwelethi iqembu bese ngisebenze naye kuma-live performance amabili njengoba nje siya kule sidilo nje ezayo bekuzoba ngeyesithathu siyakhala kakhulu ngomdala wethu ngithi dudu emndenini ngithi dudu ebanganini ngithi dudu kubo bonke abantu asebenze nabo leli ndlala de lizoba le ngoma eziwu-14 mina ezami engibone ngathi zizohamba phambili ngoba singesizwe ngendlela efanayo kodwa zonke ngizithemba eyoqala ithi liwenzeni umkhonto kama-eli khusekani mandebele siyenze lathi ngokukhala sikhalela ukulahlekelwa iqhawe lakithi u-Elvis kube sokusiba khona le enye yakhona ethi ngiyakhuleka ngikhulekela umama ekhaya ngoba ohlele ekhuleka ekhulekela mina Nkosi uzumgcina umama, Thixo uzongcinela umama, ngize ngithola amandla okumjabulisa umama. Yizo ingoma mina engithema ngizibhala noma ngidlala ikata liyakhona zangithinta kakhulu emoyeni zazwela. Ngiyabonga kakhulu inkosi ivusise Studio 7.
Lo ke ngumculo othi uthando kaAnthony Chuma unyone emnyama mlandi wechichi yena ololonga idlalade lakhe elitsha azalethula mhlazi ku-13 ngenyanga kamabasa eMunite eSouth Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. kungumgqibelo kunje nje siyaqhubeka njalo ngohlelo lokucula kuhlelo lethu abaculi bethu liviki sihamba lomculi wengoma zokholo igospel uthando lwenkosi Adelaide Gasela yena osethu leidlalade lakhe lakuqala nangu lapha ke exoxa lo Ntungameli Nkomo we Studio 7.
Izalwa icholocho umculo kahle kahle ngiqale ngo 2022 ngakhipha isingeli lenikwa sokuthi ke last year 2023 ngakhipha ke i-album ethi phakama ngilosi yami i-album yami yokuqala le
bangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ngiyatholakala kunombolo le elandelayo ngu 0621508824 ngiyatholakala kuyo ngama-calls noma nge-WhatsApp then ngokwelizwe se-South Africa
ubachiyela wapha mazwi abalandeli
ngingathanda ukudlulisa ukubonga kakhulu kubalandeli ngothando noxhaso abanginikeza lona noma abangibonisa lona bese ngicela njalo ukuthi bekuqhubeke bengixhase kuyangiqinisa kakhulu lokho since nami umuntu osasemusha emculweni
Uthando lwenkosi Adelaide Gasela isigqibela uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeWorld Bank ithi eleZimbabwe ngelesibili emazweni womhlaba wonke jikelele elilentengo yokudla ephezulu kakhulu. Abecele lesi-CC abathi yibo abanxusa uMnumzana Sengezo Chabangu ukuthi abe ngunobhala jikelele bathi ixuku labo lilamalunga ilizwe lonke jikelele. Sekufika phose inyanga kungela zulu endaweni eziningi zelizwe sokudale ukuthi kungavukeki emasimini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.